Munyori msangano reprogressive agriculture and allied workers union of Zimbabwe varaymond sixpence vanoti vakatonyorera kumahofisi emutungamiriri wenyika gurukota rezvashandi pamwe negurukota rezvekurima vachivakumbira kuti vagadzirise zvichemo zvavo vanoti nhaurirano nevavanoshandira hadzina chadziri kuburitsa ndosaka vaenda kuhurumende vanotiwo vane tariro yekuti mutungamiriri wenyika achagadzirisa zvichemo zvavo nekuti vamwe vevanhu vavanoshandira uye vari kuvapa mihoro isinga batsire nekuvadzvanyirira pamabasa inhengo dzebato rake rezano pf vasixpence vanoti zvichemo zvavo zvakawanda uye zvinosanganisira mihoro isina chainobatsira kana kusatopiwa mihoro yacho
dambudziko guru guru rekutanga ratinosangana nayo ndekuti vashandi vemapurazi vari kupiwa mari yakatiza chaizvo vari kutambira $75 nemanhi ndo dambudziko guru ratinosangana naro vechipiri vashandi vemapurazi havasi kupiwa protective clothing magambuti ekushandisa mahovhorosi vanoshanda vasina zvekudzivirira tatu hamuna zvikoro mumapurazi maanosenzera vana vanofamba nzendo refu kuenda kuzvikoro uyezve hamuna zvipatara
asi vamwe varimi vakaita samy confidence piri vekubeatrice vaudza studio 7 kuti havasi varimi vese vari kutadza kubhadhara vashandi vachiti ivo vanotovere dambudziko nevashandi vavo
kwangu papurazi vashandi ndokuvabhadhara zvakadzinaka chaizvo ndinovapa mari yakatarwa nehurumende but dambudziko ratine nevanhu ava nderekuti havakwanisi kumita matages vamwe vatoda very less tine dambudziko kuti kana iri nguva yekupisa fodya sometimes vatotadza kumita matages vatadza kuya zvaunopisa fodya yacho ende ndinotovapa mabenefits akawanda chibage ndinovapa vachigesa mahara mafuta netumwe twanoenda kwanisa kuwana nechivapa
mukuru werimwe remasangano anomirira varimi rezimbabwe farmers union vapro zakaria vanoti matambudziko ari kutaurwa navasixpence anozivikanwa uye matambudziko aya anobata maindastry ese munyika vanoti hapana munhu asingazive mamiriro akaita zvinhu munyika vachiti vari pamabasa vanotove nerombo rakanaka sezvo mamwe makambani akatovhara vazakariya vanoti chave kudiwa kuita muonera pamwe nehurumende yavepo kugadzirisa zvinhu munyika
ngatichibatsirana nawo pamwe chete nehurumende yavapo itogadzirisa mapolicies anoita kuti tiattract investment munyika yedu muagriculture toopen up manew markets vozive kumwe kwatasingachagoni kutengesera nenyaya yemamiriro akaita zvinhu munyika so toopen up maavenues ese iwayo we start pulling the resources hakuna mushandirwe anofanira kukonewa kubhadhara vashandi vake
nemusi wechina chapfuura hurumende yava munangagwa yakatura budget rayo rekutanga iro rakanyanyonangana nekuvandudza mabasa ekurima pamwe nekumutsiridza upfumi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.